manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 11/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
At least kunyange ndisina kunominatwa nemamwe madistricts but district rangu rechegutura ndiro tungamira ini dai rakapiwa mukana wekunominata taine vaikwanisa kuninominata asi nokuti vatungamiri vemusangano vanotungamirwa navamagunji vakaona kuti hazvigoni kuti konyana anominate ndokusara vakadi vakakanganisa violations andaifanira kunge ndakanominatwa
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kuita kongresi yayo mudunhu reMashonaland West paine mutauro wekuti vakadzingwa mubato iri vasakwikwidze
Veku Sudan military yeko ndingati ya hijacka uprising yevanhu vanga vachida kubvisa hurumende nekuti haisi kuita zvido zvevanhu hapana development iri kuitika kodzero dzevanhu dziri kutyorwa muZimbabwe chakaitika ndechekuti yanga isiri uprising yevanhu asi kuti yanga iri panda school yemuzanu PF mauto vanachiwenga ndo vakanga vakuda kuti vabvise mugabe vaende panyanga iwo
Mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vanobviswa pachigaro nemauto avo nhasi mushure mekutonga nyika iyi nedeme kwemakore makumi matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebatore MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dziri pakati pekuita kongresi paine mutauro wekuti vakadzingwa mubato iri vasakwikwidze. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Havagidzi konjana ava vanonzi vakadzingwa mubato kwemakore mashanu vanoti vari kukwikwidza sezvo kudzingwa kwavo kusina kucherechedzwa neNational Council. Vakonjana ava vanoti vari kutsigirwa nenhengo dzakawanda vanoti vanotarisira kuti vachaitisa sarudzo vachavabvumira kukwikwidza sezvo paine matunhu matatu asina kupiwa mukana wekudoma nhengo dzedunhu reprovince dzavanoda.
At least kunyange ndisina kunominatwa nemamwe madistricts but district rangu rechegutura ndiro tungamira ini dai rakapiwa mukana wekunominata taine vaikwanisa kuninominata asi nokuti vatungamiri vemusangano vanotungamirwa navamagunji vakaona kuti hazvigoni kuti konyana anominate ndokusaka vakadi vakakanganisa violations andaifanira kunge ndakanominatwa ipapo in fact pakune tine 6 madistricts asina manominations avakaita vese vari kuda kundinominata ini nhasi kana vapiwa mukana
Vakonjana vanoti vakagadzirira uye vachakunda vose vachavakwikwidza.
Ndakagadzirira kuti election iyi election yangu ndichawina ini sakonjana ndini the next chairman weMashonaland West province. Ini ndakanominatwa kuma districts akawanda asi ndaivano vaindinominata vaiudzwa kuti konjana akasuspendwa vachinyeperwa asi handizvo semaonero akaita vatungamiri vedu saka ndiri kukukwidza ndokusaka ndiripo
sachigaro pari zvino varalph magunje vanoti vakonjana vari kurota vachiyamwa sezvo vasiri kupinda musarudzo nekuti havana kudomwa sezvinodikanwa nemutemo wesarudzo mubato ravo
and inyaya iri very simple inyaya yekuti izvo vakonjana vari suspended for 5 years and izvo ndikuzvitaura saprovincial chair anova akacheya meeting yacho yakazoita kuti zviende kudisciplinary hearing and mutemo wepart congress template ya 2019 rinoti izvo hauzvisarudze wega kuti ndoda kumira pakadai pane process inoitwa before congress day yokunzi manominations ndo anobvumira kuti unge uchikombita
Vaba kunje vanoti vachavhoterwa sezvo dzokororo ine simba.
Muzvava panyaya dzema elections ka. Chinhu chaka chinganetsa. Kashinika nakudzokororo. Vanhu vanenge vakujaira. Saka semaonera mumwe dzopano. Delayed message. The game of
MDC inobvumidza kuti munhu adomwe musi weCongress ndokana awana anomutsigira musi uyu. Izvo zvakaitika kumamwe maCongress ematunhu ebato iri uko kwakadomwa vanhu vakanga vasina kudomwa nematunhu madiki vakakwikwidza nevanhu vakanga vadomwa nematunhu vamwe vacho vakatokunda. Mumwe ari kukwikwidza chigaro chasachigaro vaWilson Makanyaire vanoti zviri pachena kuti nhengo dzakawanda dziri kuvatsigira nekudaro vachakunda zvine mutsindo.
Handingai kumariza otsika kumaelections kuzofunza kuti ndakajiwa. Ndati yauzohwina chaprofesha uchea. Ndatarisa zviri panze ndaona zvine vanhu ndafeyafeya ndakumbirwa vanhu kuti vandinzwire informal feedback. Ground rangu rakanaka.
Panyaya vakonjana, vamakanyaire vanoti vaifunga kuti vakonjana vari kuvatsigira sezvo vakamiswa kutora zvigaro mubato.
Inotofunga kuti konjana kuti uzoni support. Utosupporta makanyaire pauchee.
Dzimwe nhengo dzakawanda dzinoti vakonjana vakabvumidzwa kukwikwidza ndivo vachakunda. Vatendai ngandu mumwe wevane mafungiro akadaro.
Asi vakonja vakavatesta iko zvinezvi vakamira pa MPA vakabirwa mavotes kuche kuti wese. Asi izvozvo havasi kurasa vanhu vari kuramba vachisungira nevanhu. Saka izvozvo zviri kukurudzira vanhu vese panapa kuti aiwa ngatiisei murume uyu watiri kuona ane ushingi uyezve ndeumwe murume ane mavanga imhosva yavari kufuremerwa nevamwe vari kunzewo. Vada kuvavharira kunze kuti vasakondestewo nekuti ithreat kwavari. Saka inzira yekuda kuvavharira kunze havana kususpenda.
Vachakunda musarudzo vari kutarisirwa kuziviswa manhero anhasi. Sarudzo dzemudunhu rematonland west dziri kukokerwa nasachigaro webato Muzvali Tabitha Kumalo nevamwe. Muzvali Kumalo vaive kuamerica uko vaikokera sarudzo dzedunhu renorth america dzakaitwa mugovera wapfuura. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Apa Chigoriwa.
Mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vabviswa pachigaro nemauto avo nhasi mushure mekutonga nyika iyi nedemo kwemakore makumi matatu. Vachitaura panhepfenyuro yeterevhizheni muSudan, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika iyi vaAwad Mohammed Abn Auf vati vaAl-Bashir vasungwa uye vakachengetedzwa panzvimbo yakanaka. VaAuf vati mauto achatonga kwemakore maviri pasati paitwa sarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika mutsva. Zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda mumigwagwa zvichifarira kubviswa kwava al-Bashir ava vane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Asi vamwe varatidziri vari kushora zvikuru kanzuro yemauto iyo ichange ichitonga nyika iyi kwemakore maviri. VaAl-Bashir vari kudiwa nedare reInternational Criminal Court kuHague uko vari kupomerwa mhosva dzehondo dzavanonzi vakapara mudunhu reDarfur. Zvaitika muSudan nhasi zvinotevera zvakaitika muna mbudzi 2017 apo mauto eZimbabwe akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achivapomera mhosva yekuti vainge vakakomberedzwa nemakurukota aive neuori. Asi mauto emuZimbabwe akasiya bato reZANU-PF richisarudza mutungamiri wekutsiva vaMugabe kwete zvaitwa nemauto emuSudan. Muongorori wezvematengerwo enyika Muzvare Memory Kadau vanoti zvaitika muSudan zvinoratidza kukosha kwakaita kubatana kwevanhu mukuramba udzvanyiriri kuburikidza nekuratidzira zvine mutsindo. Muzvare Kadhau vanoti zvakakosha kuti hurumende nevatungamiri venyika vakoshese zvido zvevanhu kwete kumirira kuti vazobviswa pachigaro zvechisimba. Marvelous Mushanganya weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe maonero avo.
Ine sekuona kwangu ndinoona kuti zvisinei kuti unogara kupi, uri munyika ipi, but kana vanhu vaita sekuti kwatinoti fed up. Tikuona vanhu vekuSudan vabatana endsva ndiri kunyanyofarira kubatana kwavaita uku vachiprotesta kana kuratidzira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Ndiri kuona vakadzi varivo vari pamberi vari kutungamirira ma protest aye. Saka ndinoona kuti hazvinei kuti uri kupi, but kana vanhu vangoita fedza kuchecheka, vanhu vanobatana voratidzira kuti aiwa mamiriro aita nyika iyi hatichatenderana nayo.
Pane vamwezve vari kushorawo vachiti mushure mezvakaitika muZimbabwe havasi kuona kunge pane chitsva chiri kuitika munyika pari zvino. Vari kutiwo Sudhani ingangogona kuzotarisana naizvozvo. Munoona sei ipapo?
Maonero akasiyana. Zvichida vanokwanisa kunge vachitaura chokwadi. Isine kudzidza kwataita kuSudhan handizi. Ivo vanhu vekuSudhan vanokwanisa kunge vachikwanisa kunge vaine malesensi. Havanokwanisa kunge vachitotariso mune zvakaitika muZimbabwe mazuva achipfuure ayaya. But chaitika kuSudhan tinoona kuti vanhu ndivo vatanga kuungana kuorganizana kuratidzira kuti isusu hatichada. Things have to change. Ende vadaro kudaro tozoona nyaya dzemauto. Handidzi vemauto ava vavazvinge vaakujoina vanhu. But chakakosha ndechekuti zvido zvevanhu zvinge zvichitererwa. Handidzi I think ndozvinhu zvatinokwanisa kudzidza sedziri nyika dziviri idzodzodzo kuti at the end of the day the political will yevanhu chaya chaya ndo inofanira kunge ichiita sei ichitererwa. Because chabatanidza vanhu nhasi mauto kana kuti vanhu vari vega pasina mauto inyaya yekuti chi vanhu vane zvido zvavo zvavabatanidza. Saka at the end of the day zvido izvozvozvo zvinofanira kunge zvichicherechedzwa kuti nyika ienderere mberi. Saka ndopaunozoona vanhu vachishoropodza kuti hapana zviri kuitika nokuti zvido zvevanhu hazvinge zvitese hazvisi kucherechedzwa. Zvaangofanira nezvinhu zviri simple chaizvo chaizvo. Zvido zvevanhu zvokwanisa kunge zvikoro ngazvichipe, magroceries ngaachipe. Saka zvinhu izvozvo zvikasacherechedzwa ndopaunozongoona chi vanhu vaakushoropodza zviri kuitika mu
Avanga vari muongorori wezvematongerwo enyika Muzvare Memory Kadhau vachitaura naMavhilas Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Utungamiri wemasangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ neZimbabwe Teachers Association ZIMUTA huri kushanya kumatunhu eChimanimani neChipinge huchiongorora kuparadzwa kwakaitwa zvikoro necyclone Idai. Vanhu ava vanoti vari kudawo kunzwa matambudziko akatarisana nevarairidzi nevana vechikoro. Munyori wesangano repTUZ vaRaymond Majongwe vanoti chikuru chavari kunyanyotarisisa ndechekuti zvinokodzera here kuti zvikoro zvivhurwe sezviri kurongwa nehurumende kana kuti zvononoka kuvhurwa kuitira kuti zvitange zvagadziriswa. Asi vamajongwe vanoti zvavaona muzvikoro zvisere zvavakwanisa kushanyira nhasi zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvarairidzi nevana vechikoro vose sezvo vakasangana nematambudziko anonetsa kukanganwa nekukasika. Vamajongwe vaudzawo Studio 7 kuti zvavari kuwana mumazuva matatu avachange vari mudunhu iri vachazozviendesa kubazi redzidzo kuti zviongororwe nekugadziriswa.
Ndoda kunyatsoita assess the exact impact on education, on children, on schools as well as the teachers. Nepamusana pekuti chokwadi ndechekuti vari kungoti chikoro chofanira kubva musi wa 23 achiripo ndechekuti tiona kuti varairidzi vacho vanofanira kuvachienda kubva musi wa 23 havasiri prepared, havasi redi, vane machallenges avavanavo. Zvigare zvitoripo panapa zviri kutoda kuti tichogara pasi nevakuru vehurumende kuti vanzwisise kuti zviri necessary here kuti chikoro ngachivhurwe tine machallenges asati agadziriswa akawanda. Chokwadi vana vakafa, psychosocial support necounselling chaiyo haisati yaitwa paground kuitira kuti varairidzi vacho vakwanise kudzoka kuzodzidzisa vana, nekuti vakangobuda panze vanoona matombo, vanoona rufu, vanoona property yavo yavakaluza. Saka zvese izvozvo ndo zvatitaura kuti zvinoita here kuti chikoro ngachivhurwe isi tisina kumbogara tinyatsogadzirisa machallenges ekuti ticha anga aine dzimba, anga aine masofa ake, anga aine matv zvese zvakaenda rimvura, haana kana chaanacho, tongomudzokera kubasa tisina kumubatsira. Nekuti kukupiwa vanhu chikafu kazhinji vakasvikawo ipapo vanosvika vachiita vanonzi vaende pane zvinhu izvozvo, vamwe vanhu vari mukomiti vanenge vachofunga kuti hatisha anotambira mari, saka havatodi kumuona ari ipapo.
Saka muri kutenderera nevehurumende here vebazi redzidzo muchiona pamwe chete?
Tiri kuita potanuko tisangane neuko nemamwe masangano evarairidzi nezvati tifamba pamwe chete nesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association. Tikange tapedza tichazogara pasi toita ripoti yedu toti kuhurumende izvi ndo zviripo, varairidzi vane machallenges aya, tibatsirei tigadzirise maproblems edu nemutoo uyu.
Zvii zvamungati zvikuru zvoda kugadziriswa pane zvamaona muzvikoro zvamatenderera kusvika pari zvino?
Chekutanga ndechekuti zvikoro zvinoda kugadziriswa zvakapwanyika. Vana vari kutadza kuenda kuchikoro nekuti nzizi dzichikufamba mvura, chepiri, chetatu, vana vakawanda varikuenda kuchikoro nenzara, havasigona kunodya. Kana tiri kuti chikoro chiri kuvhurwa, government ngaigare yaita feeding scheme, yekuti vana vakwanise kuwana chikafu pavanoenda kuchikoro, nekuti minda yevabereki yakaenda, vana havagoni kuzvifidha, vana vakawanda varikugona kutadza kutoenda kuchikoro nepamusana penzara.
Vanga vari munyori wePTZ vaRaymond Majongwe vari parunare kukopa kuchimanimani neStudio 7. Zvichakadaro mukuru wesangano rezimuta mudunhu reManicaland vakuda kwashe Edias Mbaura vanotiwo varairidzi havana kugadzikana nekuda kwekurasikirwa nevana vavaidzidzisa. Vanotiwo chimwe chiri kuita kuti varairidzi vasagadzikane ndechekuti vari kukundikana kuwana rubatsiro rwechikafu ruri kupiwa vanhu vachinzi mazita avo asi mumabhuku emasabhuku emunzvimbo dzavanodzidzisa.
Muzvikoro maticha haana kugadzikana nekuti vamwe vane dzimba dzakapwanyika, dzimwe dzakakireka, uye dzimwe chiri kuita kuti vasagadzikane inyaya yekuti vana vavaidzidzisa vamwe vakafa, vamwe havasi kuziva kuti vari kupi. Vasangamira nedambudziko irori muzvikoro zvakare, pamwe pekuti vawanewo zvekudya zviri kupiwa vamwe havasi kukwanisa kuzowana.
Chii chiri kuita kuti vasawaniswa zviri kupiwa vamwe izvi?
Tikatarisa kuno kwatiri kukopa, vanhu vanopuwana zvino zvichibudikidza nemavillages. Iwo havana village ravari. Tikatarisa pano panonzi pamadhomeni pavanga vari, harisi village rinomirirwa nasabhuku. Saka naizvozvo vanotorwa vachisaidiranwa voenda kudivi kwavanenge vasina vamwe vanovamiririravo pachezvavo.
Zvichemo izvi muri kuzvisvitsa here kuhurumende kuti zvinge zvichitarisiswa? Nokuti nguva ino haisi nguva yekuti munhu ane bhuku here kana village raari kugara, asi inguva yekubatsirwa kwevanhu vese.
Zvichemo izvi tinozvitaura nemachannels azvo, asi tikatakazvitarisa ndezvekuti zviri kutora nguva. Look at it, it's now about 4 weeks zvaitika, handiti asi tinongoona vachimbori nedambudziko rimwe chete, nokuti kuya kwatinoita kuno hatirambi takanyarara.
Varairidzi vangani vamungati vari kusangana nedambudziko irori?
Kuti ndikupei nhamba ndinganyeba, asi tine nyaya yekuti tine varairidzi vari muzvikoro zvizhinji zvakatenderedza nzvimbo ino sezvakafanana nekukopa kuno. Tine zvikoro zvakasanganidzira Dzingire, tine Ndakopa, tine Ndima High School, Nyahode, tinanarisitu, zvikoro zvakatenderedza nzvimbo dzese dzakasangana netsaona iyoyo.
Zvii zvamungatarisirawo imi sesangano revarairidzi kuti zvinge zvichiitwa?
Zvakafanana nenyaya yatiri kutaura yezvekudya iyi. Zvinongoda kuti kana vari varairidzi vopuhwawo zvinhu zvavo vari pavo vega, pasi vamwe vavanokundana navo. Zvinakidzi kuti murairidzi anenge ari mukriu imwe chete nemubereki nemwana waanodzidzisa. Anongodawo chiremera chekuti mudzidzisi pekupedzisira akaona vanhu vachipushana semurairidzi anozopedzisira angomira padivi, nekuti iye anenge asida kuchengetedza chiremerera chake musociety yemaanoshandira.
Vanga vari mukuru wesangano rezimuta mudunhu reManicaland vakuda kwashe Edias Mbaura vachitaura vari parunare kukopa kuchimanimani neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandi veUnited Nations muEthiopia nhasi varangarira vaive vashandi vesangano iri pamwe nevashandi vemasangano akazvimirira pasi rose avo vakashaya mutsaona yendege yeEthiopian Airlines musi wa10 kurume. Mutungamiri weEgypt waAbdel Fattah al-Sisi vasvika muAbidjan kuIvory Coast uko vachange vachishanya kwemazuva maviri. Mazana nemazana evadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro varatidzira kwezuva rechitatu mumigwagwa yemuguta reLibreville kuGabon vachiti havasi kufara nekushandurwa kwemitemo inobata kupiwa kwevadzidzi mibayiro yekubhadharirwa dzidzo yavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzine maonero akasiyana panyaya yekupidigurwa kwehurumende yeSudan nemauto nhasi mushure mekunge vanhu varatidzira kwemwedzi mina. kusiana uku kuri pakuti zvaitika muSudan zvakafanana here nezvakaitika muZimbabwe muna 2017 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakamanikidzwawo kusiya chigaro nemauto. VaMugabe navaAlbashir vanga vatungamira nyika dzavo kwemakore akawanda vachishorwa kuti vaisaita sarudzo dzakajeka. Mumwe mutungamiri wenyika muAfrica ainge atongwawo kwenguva yakareba vaAbdelaziz Bouteflika vekuAlgeria vakamanikidzwawo kusiya basa mavhika apfuura mushure mekupinda panyanga muna 1999. VaAlbashir vakatanga kutungamira nyika yavo muna 1989. Vakawanda vari kubvunza nawo kuti African Union ine meno here ekugadzirisa matambudziko enyika dziri mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neTrust Africa muZimbabwe vaBricks Bomber pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga kunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Pane zviripo zvakada kufanana nezvakasiyana. Ndotanga nezvakasiyana ndezvekuti vekuSudan military yeko ndingati ya hijacker uprising yevanhu vanga vachida kubvisa hurumende nekuti haisi kuita zvido zvevanhu, hapana development iri kuitika, kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. MuZimbabwe chakaitika ndechekuti yanga isiri uprising yevanhu asi kuti yanga iri panda school yemuzanu PF mauto. Vanachiwenga ndo vakanga vakuda kuti vabvise Mugabe vaende panyanga iwo. Kwakuzongotorawo vanhu vatingati a rented crowd vavaiziva kuti vanhu vemuZimbabwe vari kuda shanduko, they've been fighting kuti pave neshanduko kwemakore mazhinji. Saka vakati kune vanhu huyai tibvise Mugabe hakuna anosara. Asi vanhu vakangoshandiswa kubvisa Mugabe asi vasina chekutaura pamusoro pekuti toenda sei mberi. Saka chakafanana apa ndechekuti both Zimbabwe neSudan hurumende yakupinda mumaoko emauto. Zvinoreva kuti kudzokera kumashure kwakanyanya pamusoro peutongi hwejekerere neutongi hwakanaka. Already taakunzwa kuti mauto akuti iwo pachava netransitional government for 2 years. Izvi zvakurongwa kumabaraks. Vanhu havasisipo.
VaBomber munoonawo senyaya?
Ndinoti pokanei zvidiki nezviri kutaura vaMaguhu. Panyaya tikange takatarisa nhoroondo yezvakaitika muno muZimbabwe, vaMugabe havaizogona kunge vange vachibuda musimba ravanga vabata kwemakore makumi mana kana vanhu pachavo zvavo vanga vasina kuexercisa iya inonzi agents kuti vakazvibudira vakapinda mumastreet vakadii vakadii. Chakakosha nepandinenge ndakatarisa ndiri inini ndechekuti tizive kuti panoitika masocial processes akaita seaya sezvaitika kuSudani sezvakaitika muZimbabwe, kazhinji inenge isiri a single story, inenge iri confluence yeseveral stories. Saka masaveral stories yaaya tinosanganisira roo inenge yaitwa nemauto sezvataona kuti zvaani mauto vazosimuka ndivo vakati zvakwana, ndozvatakaona zvakare muno muna 2017. Kasi zvaisaita kuti muZimbabwe muno mumauto vaenderere mberi nekubvisa Mugabe dai tisina kuona zvumuru zvevanhu vakabuda vachipinda mumastreet.
Todzoka kwamuri vaMaguhu, sei pasina chatiri kunzwa kubva kuAfrican Union?
African Union yagara haidi kuti vanhu vave nesimba rekukwanisawo kuwane utongi hwejekerere kana kubvisa hurumende yavanenge vasiri kutenderana nayo. Tingati isusu African Union itrade union yemapresident, it's not a union yevanhu vemuAfrica. Vanodefenda kodzero dzemadictator you African Union. Vamwe vacho vanotocheya African Union yacho vari madictators. Saka mutarisire kuti vanhu vakadaro vanoishuwa mastatements.
VaBomber, vaAlbashir vanenge vari kudiwa neInternational Criminal Court, munoona vachiendeswa here kudare?
Vanofanirwa kunge vachiendeswa ICC nekuti kwagara kutori neindictment iriko inobudikidza negenocide yakaitwa kuDarfur. Saka iyo inyaya yagara iripo, iyo ndotarisiro yedu. Kati munozivawo kuti kana zvinhu zvichinge zvaitika maitiro azvaita izvi, yekuti vanhu vakaapointwa saiye Bashir kuti ndovave maarmy general, vanogona kuzozvimanejawo pamamanejero avo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi vachiana neTrust Africa muZimbabwe vaBricks Bomba vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwawo kubva kuNyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare kwaMutare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Munhau dzemitambo. Sangano reConfederation of African Football rinoti rapindira pamubato wePembe vatabani Bamala avakaita basa ravo nemazvo, apo vakaramba kutambira chibodzwa chakanwiswa naDominic Chungwa pamutambo weCapes United neHighlanders. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna Mike Lukariati.
Mukuru wekumahofisi eConfederation of African Football vachiona nezvevabati vePembe vaIshmael Ahmed vanoti vaBamala havana chavakakanganisa apo vakaramba chibodzwa cheCapes United icho chakakandwa naDominic Chungwa. VaAhmed vanoti vari kutarisira vaBamala kuve mumwe wevabati vePembe pama2019 Africa Cup of Nations kana Zimbabwe Football Association ikatumira zita ravo sevamwe veva vanoda kuti vazobata Pembe pamakundano aya. Asi mumwe muteveri weCapes United vatichapa musabayana vanoti eya ngove imwewo nyaya, vachiti ivo chikwata chavo chakabirirwa nekurambirwa chibodzwa chaChungwa ichi.
Rebound haina kana inonzi offside, bhozi bhora kana rapandwa nakipa woti offside, hakuna marefuri akadaro. Nerebound hakuna rebound inoita offside.
Mumwe muteveri weMagreen Machine vachaudzidhaka vanobvumira nawo nava musabayana.
Pakaipa zvakaoma mahani tabirwa bhora hanzi hanzi offside zvakaoma, asi rakari game redu.
Muteveri weHighlanders vaSunluck Masunungure vanobvuma kuti chikwata chavo chaifanira kuve chakarohwa mutambo uyu, vachitivo semaonero avo chibodzwa cheCapes United ichi chaifanira kuve chisina kurambwa.
Ende kepekepe yanga ifanira kuti turohwa, vakoniwa zvavo bhati vanga vachiuya bhati zvanga zvakaoma.
Mutambo weCapes United neHighlanders uyo wakapera uri mangange mushure mekurambwa kwechibodzwa chaChungwa ichi, ndiyo nyaya iri kungotaurwa nezvayo munhabvu munyika. Kunyange hazvo Dynamos yakarohwa 2-1 pamusha neHwange. Pari zvino chikwata cheChicken Inn ndicho chiri kutungamira makundano aya nemapoinzi matanhatu kubva mumitambo miviri, vakaenzana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Svondo rino maGamecocks ari pamusha muBaba Field Stadium neDynamos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi kuChimanimani neChipinge zvichitevera kuparadzwa kwematunhu aya nedutu mupengo nemafashamu yecyclone Idai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kuita Congress yayo mudunhu reMashonaland West paine mutauro wekuti vakadzingwa mubato iri vasakwikwidze. Mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vabviswa pachigaro nemauto avo nhasi mushure mekutonga nyika iyi nedemo kwemakore makumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina na Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.